A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 31st, 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the prices of basic goods and how the diaspora is helping folks back home.
Last week, the government lifted a ban on importation of some basic commodities effected in 2016 to allow companies and individuals with offshore and free funds to import specified basic commodities that are in short supply.
Some basic commodities have either gone off the shelves totally or were now being sold at exorbitant prices because of speculation by some local retailers and panic buying by consumers.
The decision to amend Statutory Instrument 122 was reached by Cabinet at its sitting on Tuesday last week to allow companies and individuals with offshore and free funds to import specified basic commodities that are in short supply due to the speculative behavior of local retailers and panic buying by consumers.
The Statutory Instrument 122 of 2017 is the amended version of Statutory Instrument 164 of 2016, which the government imposed to protect local industry and promote the buying of locally produced goods. And so tonight we want to hear, especially from those in the diaspora, how they are helping those back home cope with these basic commodities.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Wangu adiwa watereri, tinotenda shukuru kuti mawana nguwa yikupinda mchirongwa chedu, chatuno kupakurai, chitatu choga choga. Nasi manerano tirikukurukura nenyaya yikuandutuwa kwe mtemo, Statutory Instrument 122, uyo wairambiza kupinzwa kwe zvinhu munyika. Wakadzikwa muna 2017, senzira yekuchengetedza makambani anogadzira zvinhu zvangati chizopinda nevanhu kana kupinzwa kubva kunze kuitira kuti mabhizimusi ange achiramba ari pamusoro pemvura. Asi nekuda kwekuoma kwezvinhu, dare remakurukota kana kuti cabinet rakagara svondo rapera nechipiri, rakasunga kuti aiwa mutemo iwo umbovandudzwa ubvumidze vanhu nemakambani vane mari dzavo kunze kana vanokwanisa kuwana mari dzekunze kuti vange vachikwanisa kutenga zvinhu zviri kunetsa kuwana munyika zvisiri kugadzirwa pari zvinhu kana zvapera kuwanikwa mumasherufu kuti vakwanise kuti vakwanise kuzviimpota vachipinda nazvo munyika kuti zvirerutse dambudziko iroro. Zvakanga zvichinzi zvinorambidzwa kupinda munyika zvave kubvumidzwa zvinosanganisira mafuta ekubikisa, mpunga, mazai, mvura, koti zvimwe zvakaita se chikafu, zvinosanganisirawo zvirimwa chaizvo zvakaita sembatatisi nezvimwe zvakadaro. Saka vakawanda vanga vachitaiwa. Dambudziko nderekuti mutengo wezvinhu uri kuramba wakakwira muZimbabwe. Kuti vawane mari yekunotenga kunze, imari yekunze inodiwa iri kunetsa kunyange hazvo hurumende yanyevenutsa mutemo iwoyo. Asi svondo rimwe chete tave nemutemo iwoyo pawandudzwa mutemo, vanhu vari kuramba vachichema kuti dambudziko iro rinoramba riripo nekuti mari yekunze kuti vange vachikwanisa kutenga havasi vese vari kuiwana. Ndozvatoda kuti tinzwe kuti mutemo iwo wakubatsirai kusvika papi kubva zvavagadzwa svondo rapera kusvika nhasi. Muri kukwanisa here kunge muchitenga kunze muchipinza munyika, Chris?
Yebo Jonga, zulukandaba namhlanje siyadibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum esilipha lona maviki wonke ngolwesithathu. Namhlanje ke sixoxa ngodaba olukhathazayo ke lezinsuku, udaba lokukhwela kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukuyekethiswa kumthetho othi wona umuntu usengavunyelwa ukuthi athenge impahla phandle kwelizwe, umthetho lo othiwa statutory instrument number 122 wayeketisa kancane nje ukuthi abantu benelise uleta into ezifana namafutha okupheka ichukela isepha lokunye kunjalo obekungavunyelwa ukuthi abantu benelise ukuleta elizweni yiko ke lamhlanje sifuna ukuphatha udaba lokubana lina abangaphandle kwelizwe kunye labaselizweni umthetho lo uliphathe njani ngesikhathi kusilela lokhu esikuqambileyo lokunye yiko ke liyenelisa ukuthi lingene kuhlelo sixoxe ngodaba lona lolu inombolo zethu ngu 0012026192077 kumbe njalo 0012024650318 lingasichayela ke ucingo siyalichayela silifake emoyeni siyazi bakhona abanye abangafuna nje ukuthi baye ebulenjini bethu beinternet sikhona ku Facebook lapho lingasifakela imilayezelo yenu siyibaleke emoyeni jonga
tombotarisa zviri kubva kune vatereri vatopinda kare pachirongwa chedu vari kuona vari pa VOA Shona Facebook page yedu. Hanzi, watching from Newcastle, thanks guys, ndi Jeffrey Sanyika. Koti ndanatsei ndongwe. Hanzi, Jeffrey Sanyika zviri sei vakuto kwazisana. Ndozvo zvakanakira tavapa mukana wekuti vanga vachikwazisana mumwe akapindura zvakanzi homi zviri sei. Tine vamwe vari kuti vanonzi mukoma Tawanda Gucha. Hanzi, reti iri kungokwira mukoma Jonga. Ko tinotenga kunotenga kunze kwacho mahwani varikutaura nenyaya yekutambudzika kuti hawakwanisi kuenda kunotenga kunze. Koti Dalton Joseph Bernard watching from Cape Town, thank you Studio 7. Aiwa tinotenda imi nekupinda muchirongwa chedu. Iye zvino tina vaDennis Juru parunare vanove mutungamiri wesangano recrossborder reInternational Cross Border Traders Association vari muSouth Africa. VaJuru tinogamuchira pachirongwa chedu.
Zvinotenda mukoma Jonga makati henyu.
Aiwa tiro Tiruwa penyu. Mukoma nyaya tinayo ndiyo yekuti mutemo wakawandudzwa svondo rapera nechipiri nechitatu takakurukura nemi pamusoro pekuwandudzwa kwemutemo iwoyo. Zvoti hatiregai timboudzokorora kana kuti revisit tione kuti taane svondo rimwe chete mutemo iwoyo wadzikwa vanhu vari kukwanisa here kunge vachiwinijoya kana kubhenefita kubva kune kuwandudzwa kwemutemo iwoyo vanoita mabasa senyu ekutenga kunze muchitengesa munyika nekutengesawo kunze muchibva nazvo munyika muri kukwanisa here kunge muchikwanisa kubatsirwa nemutemo iwoyo.
Wangu mukoma Jonga, mutemo wakatigadziriswei zviri kubatsira pakuti pachidhizwa vanhu havachisiri kudhiza kuyambuka nezvinhu zvainge zvichinzi hazvibvumirwi. Vanhu havasi kudhiza pabhodha, vanhu havasi kudhiza murodhi, changovepo ndechekuti munhu anofanira kunge achibhadhara juti rake. Asi dambudziko ratinozosangana naro nderekuti foreign currency iri kudhura zvakanyanyisisa. Saka zvingozopedzisira zvangofanana nekuti mutemo iwoyo uripo, nekuti still vanhu vazhinji havachisiri kukwanisa kutenga zvinhu kunze vachizvipinza muZimbabwe. Chero vari kukwanisa vacho zvinenge zvisina profit. Saka munongopedzisira maona kuti hapana vanhu vari kuenda kunotenga kunze kwenyika sekuti hazvisi kudzora.
Saka zvii zvamungataurirawo vari pamasimba kuti zvavanyaonetsa mutemo dai vaita kuti zvibatsire veruzhinji?
I think vari kufunga kuti vaite kuti mari iwanike. Kuve nemari yeforeign currency ndo chinhu chekutanga chavanofanira kunyatsoita ichocho. Sekuti pasina foreign currency hapana zvinobatsira. Zvekuramba zvakangofanana, mitengo charamba ichingokwira. Ndaiva muzvitoro zvikuru muHarare umu, unoona kuti kana kokokora chaiyo iri kuita $2. Zvimadhiringi zvaya zvinonzi Dragon zvinobva kusouth Africa zviri kuita $2.50. Mvura chai chaiyo yaingota 57. Inove mvura inongogadzirwa muZimbabwe, mvura inongofiltwa chete, inongoiswa sefa kuti igadzirwe, pasina chinomboiswa imo mai, iri kutoita dhora. Kune dzimwe nzvimbo ndakatoona kuti iri kutoita $2. Saka unongoona wega kuti nyaya haisi kunyanya pamutemo unoramidza kupinda zvinhu. Nyaya iri pakuti mutemo ngaubviswe uye foreign currency ngaiwanike munyika.
Thank you so much, Wajuru. Rambai muri parunare. He is saying that, well, People are yet to realize the benefits from the amendment of such an instrument 122 of 2017, because foreign currency is too expensive to get. Many people cannot access it, so he's urging the government to provide means of accessing foreign currency. Chris.
Yebo, Jonga. Siyezwa lapho mnumzana Juru. Mnumzana Juru, wena ngomunye ophathisa abantu ikakhulu izalane zeZimbabwe khona ngapho eSouth Africa. Ungasitshela ukuthi baningi yini abantu asebehambisa impahla ikakhulu kathe sisikhangela ukubana ekhaya ezinye azitholakala.
Ukathesi abantu abahambisi kakhulu impahla akufani ngeminyaka yonke. Sibone ukuthi ungathengi impahla la eSouth Africa kuzima kakhulu ngoba imali yakhona ithengwa ngomthengo ophezulu kakhulu, so kuya kungela profit ukuthi uthenge impahla la eSouth Africa uyihambise eZimbabwe.
So okuthi abantu manje ikakhulu abalezihlobo ekhaya abancedana njani ukuthi bancedise ekhaya bayenzani?
Uyazi la eSouth Africa kule ma-program lawana owama-stokvela. So that's why ubona ukuthi ngokuphela kweminyaka abantu bayathumela impahla eZimbabwe. Akusho ukuthi abantu bathatha imali zabo bathenge ukudla bahambise ekhaya. Bayenza ama-society lawana ukuthi every month bathenge ama-grocery, and then umnyaka uphela bayashare ama-grocery lawana. So it's not like abantu bayangena esitolweni ngokuphela kweminyaka bayathenga impahla. So impahla lezana sizozibona zihamba ziyekhaya, ziyabona ama-second hand imbeda nani njengenjwayelo.
Hayi, kwezwakala Jonga.
Ndakuti vagutu vajuru ndiregererei vajuru vakawanda vari kuchemawo kuti zvinhu izvozvo vanenge vatenga kunze vakasvika paborder vari kuzonzi vabhadhare mitero. Ndinoimba kuti pane kusanzwisisa mutemo wekupinza zvinhu kuti munhu anobvumidzwa kunge aine yatingati rebate yemari pamwedzi, uyewo kuti juti yaanozenge achitarisirwa kubhadhara kana akanga anzi abhadhara zvinhu zvapfuuridza rebate yake zvinenge zvichizobhadharwa mari pajuti, nekuti vazhinji vanogona kungofunga kuti mutemo watepfenurwa wanyevenutsa kuti tingopinda nekubuda madira acho jina tichipinza zvinhu. Mungatsanangura zvakamira sei?
Wangu mkoma Jonga, rebate yakabenge kare vazhinji vaizive iri pa$300, asi zvakazoshanduka ikadzikiswa ikaenda pa$200. Saka munhu anobvumirwa kamwe chete pamwedzi kuti aendese atenge zvinhu zve$200 asingabhadhari juti yezvinhu zve$200. Zvinhu zvako zvikazenge zvapfuurira $200 unenge wakubhadhara 40% juti. Zvichireva izvo kuti ukatenga zvinhu zve1,000 rand ukapfurikidza nezvinhu zve1,000 rand parebate yako unenge wakubhadhara 40% ye1,000 rand inove 400 rand ndiyounenge wakubhadhara pamusoro.
Aiwa, thank you so much Wajuru, rambai muri parunhare. Tine muteereri ari parunhare. Makadii?
Ndiri pangu. Makadiiwo?
Takasimba. Zita ndiani?
Ndini vamabvudza.
Vamabvudza, muri kufona muri kupi baba?
Ndiri kuFrancistown.
Francistown iyi Botswana iyo?
Iyi Botswana iyi.
Aiwa, tinotenda kuti ndima yaita muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa. Tipeiwo zvamuinazvo pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Bambiki Jonga.
Mukoma.
Nhamo haisi yekubvumidza vanhu kupinza zvinhu. Nhamo chete ndeyekuti ngavape vanhu mari. Wave nemari munyika mavo. Ndokusolva problem chete. Vakati endai motakura zvinhu mupinze munyika, mari yacho vanoiona ku. iti waisi daya waka wana waka funda is problem ne kutu mzami Zimbabwe ati fundi you know but I mean Zambia yaka wane kwacha ikaita zero awana kumbo visa market paka pika kwacha yao wango ine mari yao isu zitaka wana dambu ziko watu wafigo wana sambereko ndizo
yeah
azina za zino batira. The problem yedu ndeye kuti tinotungwa nevanhu last time waiti mugabe wakanaka wakumana mugabe wakanaka mugabe wadzingwa ah mugabe anambonaka anaka ndeuyu uyu ndeye watinaye and the problem yatinoda ndeye kuti tinoprotect isusu we don't protect the public tinoziprotecta ati protect ma public aitanga tichiprotecta ma public tinoda tisina problem. Mamainzi ese arikuto akatorwa nemaministers ese because nezi today mamainzi amwe gold avara todi kudai nemaminera muna arimo but the problem ile kuti the wrong administration haipo haipo zvachose
administration
munoona kuti munhu akadziwa ku primary chaiko unoenda kwesa muzana pfive kuti atambire mari yeu minister sure tinofunga tofunga sure
asika ipapo ipapo amavhudza Zanu PF yeiri kuti yakajekesa nyaya iyo vari kuti avanenge vachibhadharwa nebato avasi kuzopinda papero yehurumende
bato rine sector rogadzira mari kana bato rine mari why can't they give to the people. Where do they get it from? Can I but receive the money? Why can't they give to the people?
This was
Ko Badarava Nuraka Gara Kogaram Zanofa Kogarapacha or Badaramu. Mariu Gazram bedroom mumu bond in on the easy equivalent to the money in world market. Ufunga Ufunga.
Yeah, pakaoma.
I'm telling you that tiri kuri dwane mapofu.
Aiwa pakaoma. Dwane
mapofu. Atina zvekuita. We cannot change it. We cannot help it. Asi mwari uchaziva rimwe gore.
Ndizvo zvo.
Vana vake. Vana veIsrael vakachema kuri muEgypt asi zviva rimwe chete vakasvika kuCanaan. Tichasvika chete.
Aiwa tinotenda zvikuru vamabvudza ku Francistown. Thank you so much. Morra zvakanaka.
Good daddy.
Yes. Chris, that was Mr. Mabvudza from Botswana, Francistown, who is our first caller. He says the problem is not allowing people to import goods, but the problem is for people to access cash to buy or import those goods. And he says Zimbabwe should meant that problem. He gave an example of Zambia. He says Zambia had a serious problem with its kwacha when it lost value, but they never abandoned it, and up until now it has gained its value. So he thinks that there is a wrong administration leading the country. He also gave an example of ZANU-PF candidates who lost in the party primaries and are now employed at the party doing almost what he termed it as a parallel structures of the government. So he says so those are the things that need to be dealt with.
Oh,
yes.
Okay.
I think we have Mr. Volta Moyo on the show now. You can welcome him, Chris.
Moyo, kunjani?
Isiyaphila kunjani?
Isiyaphila ungapi?
Oh, kwakathesi ngise Louis, Louis Richard lapha eSouth Africa.
Oh, eSouth Africa. Ye ungasipha imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje.
Mina lokho ngisiza ukuthi i-government irelaxe imithetho ukuthi abantu bangathenga impahla kwamanye amazwe. Ngoba impahla ezikhona elizweni o businessmen abakhona sebezikhwezile. Azithengeki so abantu bengathenga kwamanye amazwe, but very person ebuya kimi yakuqala ngekuthi uthi bethenga kwamanye amazwe ngayiphi imali njengoba vele isiqokoqela soduku ekhaya kuyikuswelakala kwemali. ngibona ngani ikuguqa mhlawumbe ngesindebele ikudlala ngengqondo zabantu uyabazi ukuthi labana abantu abalamali wena uthi hayi ngiyalivumela ukuthi libuye eSouth Africa uyabeza phapha yini uyabese yinyona kuyethwele ngomlomo impahla zona lezo lakho nxa ephapha uyafike ngene ezitolo ezijontshe aphendukela zwini i-government yona ayizimisele ukuthi iproduce izinto elizweni ilizwe libe le mali yalo labo abathi bona bayabusa bazama ukubusa ngendlela eyiyo indlela engenza abantu abaningi baphile nothi ukuthi bathi ilizwe li-right besitsho ukuthi hayi bona bahlezi kuhle ngokuhlala kwabantu abalutshwane ayisikho ukuhlala kwelizwe lonke angaba akhuluma ukuthi sinje sivula imisebenzi eyi-2 million abantu eZimbabwe abayi-2 million kumbe 3 million or 5 million bayasebenza sibe sizathi mhlawumbe batsho bona labo ababaqhathileyo bagcina ukuqhatha abantu nini abazi ukuthi bona babanika imali njalo imali yakhona ingabenza labo abantu bethenga impahla kwamanye amazwe ukuthi baziphilise yiwo ama-questions ayabuye kimi okwesibili ukuthi lalo iqiniso lakhona lingaphi angikababoni phela mina abantu abathi hayi lezi izinto eziqanjiwe sizithengile sadlula lazo singazange sibuze mhlawumbe ungathola ukuthi yize nje uthi usuzithengile lezo mpahla uthi uyefika ngalo usutshelwa ngenani ukuthi wena ubalanga kudle instrument leyi ibisitsho ukuthi wena uthenge imbodlela eyi-1 yamafutha lokhu sesikuthathela ngoba akula into ejwele ukuthi ikhulunywe kuleliyani ilizwe uyithole kuyinto ehambelana lokukhulunywa kwayo ye
hayi kuyezwakala manje wena uyathumela yini impahla ezivela kwamanye amazwe khona ngapho khona
hayi mina namhla ngingenile lapha eloyisi ngizivelele ekhaya ngizethenga engifuna ukukuthenga lami after ngithengise inkomo zami ezilutshwane ngile imoto enye engihamba ngayo i-track yomunye ngoba lami nje kunzima ngakimi ngizathenga khona okokulutshwane eniza kuthenga lami enizabuyela emuva lakho lami ngiyenika abantwana ngoba kunje akula lutho amafutha kutshetshwa nje kungela lutho ngathi yonke into bakithi akula angazi ukuthi lina elikwamanye amazwe thine sikubona lake lahlangana lakho yini
hayi alokhu lathi siyezwa nje bayasitshela abanye ukuthi hayi kungathi kunzima wena ukubona kwakho kuyedlula yini okukamnyaka ka-2008
kuzadlula mfowethu ngoba kade sinxa ukukhangele lothu winile ulesikhathi esilutshwane ebusa but khangela izinto esezikhona within isikhathi sona leso khangela ama-shortages akhona nganxa ungakukhangela kulokhu ungazwisisani phakathi kwe-politics le-business i-politics le-business kumele kuhambelane kukomplimentane but uzathola ukuthi ama-producers awezimbabwe ungaze wena usenza ibhizinesi uyahamba uyethenga impahla kwelinye ilizwe ngerandi impahla ezana uzifake elizweni kuthiwe uzithengise ngebhondi kambe ibhizinesi yakho izabuya ivuke kumbe uyabusuhle wayiphelekezela ngoba ukuthi ibhondi leyana uyithene into irandi akusajiphanga mfowethu
kakhulu hayi siyabonga kakhulu ungabamba nje ucingo lapha sikhulume lomunye umlaleli jonga
allo makadi Hello, Makadi.
Yes, yes, Makadi.
Hey, what are you doing in Indiana?
This is my Nyekete.
Nyekete, Murukufona Murukupi.
Murambinda Boera.
Ah, Papa Murambinda. I Manikalendi kai?
Yeah, Manikalendi.
Ah, Pakanaka Baba. Tiu zewe kuti nshaka mira sei, mutemo kuvawa wandu zgwa uyu makwanisa ere kuwana chowiri kubva kwa uri.
Problem yatinayo baba yakaoma kuno. Zvino zviri kupeta wezi zvine pedi kuti zvinge zvidzika.
Uchii chachinja?
Maprize ari kukwira zvekutoti hatitozivi kuti achadzikwa nani.
Tiri kunzwa kuti kubva musangano wakaitwa musi wemuvhuro pakati pe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ne vemabhizimusi vanenge vaka vanenge vakavirirana kuti mitengo idzikiswe. Tanzwa kuti zvimwe zvatotanga kuderedzwa mitengo. Hanzi mbeu yechibage 10 kgs yanga yakuita $100 inenge yadzika kune 50% zvichireva chinogona kunge yakuma 50 something ikoko. Matimanzwawo here nezvazvo?
Kunogoda hasati zvasvika.
Ino kuti zvinononoka. Vanokutaurirai kuti takashandisa dhiziri saka rai takaritenga richidhura. Izvo takazvitenga zvichidhura, regai tenge tapedza zviri mustock.
Ndizvozvo hazvo, but unoona problem hombe iripo ndeyekuti isu pachivanhu titoziva kuti kana muroora auya pakumwenga nyange pakaita vanotamba vakadii, mari nezvipo zvinokandwa ndezvemwenga hazvizi vanotamba. Saka nyaya iripo ndeyekuti muridzi wezvipo ari kutorerwa nevanotamba. Saka hazvizi zvakaita kuti mangwana pamufuka kuti azokumachigeza vanhu setika achitenga mafuta ari kuzozora vanhu anenge asisina mari yacho nekuti inenge yatiza nevaitamba usiku.
Pakaipa. Saka munototarisira kuti mwenga auye nemunhu anenge achimubatira homwe.
Achimubatira homwe akavimbika.
Apa kana uri muenzi haubvumidzwe fanira zvakanyanya uri muroora kuti uzenge uchitarisa mudariro kuti pakandwa mari.
Pane pakaoma kuti utaure kuti aiwa makuba.
Pakaipa.
Pakaoma.
Asi mune vamunoziva here vari kunze kana kuti vari kuenda kunotenga kunze vachidzoka nezvinhu vari kukwanisa here kunge vachiti zvakareruka zviri nyore kana zviri chipa pane kunge uchitenga muZimbabwe?
Kutenga kunze vanoti kwakachipa, asi dambudziko ravainaro ndeyekuti pavari kuzouya nazvo vatenga zvakachipa. Vanoda kuzotitengesera isu totenga nebhoni. Saka paanda kudzokera ndopaakudzokera kumusika mutema owana forex ichitadyiwa nereti iri pamusoro yaasingakwanisi kudzisa. Zvoreva kuti paanodzokera kunotenga kuti azonditengesera akutoshandisa mutengo waakatenga nawo pablack market. Saka hapana madzisisa anokwanisa kundiitira nyore.
Pakaipa.
Pakaoma.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Nyekete, morera zvakanaka kubhuyera uko.
Alright.
Thank you so much, Chris. That's Mukoma Samuel Nyekete. He called from Buhera in Manicaland province. He says things are getting worse instead of improving, especially in his area where prices are too high. He gave an example of authorities benefiting from gifts meant for the bride. Like if you are a dancer, you attend a bridal shower or a bridal party, and you dance and people throw in money as gifts, then the dancers end up collecting all the money, forgetting about the bride who invited them or who made them to be there to dance. So he's saying the authorities are benefiting from things or money that's meant for the poor. Yes,
Chonga, today, the whole of this day, we've had a number of people, you know, right now I'm going through my Twitter and Facebook, people asking whether it's true that the Reserve Bank governor has been fired. But what we can tell you for now is that those have not been proven. What we know for sure is that his term of office is coming to an end. But as of the firing, we are not yet privy to that.
Okay, Tinem Tereri, Chris, hello.
Hello, ndiva manhanda ku South Africa.
Ndiva manhanda ku South Africa. Aiwa tiri vapenyu, kuri sei ku South Africa?
Kwatonhora, tanga tiri mujedheni mangwanana anoaya. Kuri kutonhora, but kwandaveri kunoku kunonzi Freestate, hai zvinenge zvaari nani asi pakapidirira zvaro.
Nhare yenyu iri kuti aichiti breakei, ndofunga makati fambei zvishoma kubva pamuri, munogona kunge muchinzwika asi taura henyu at the same time tichitsvaga pane masaisa akanaka.
Muri kundinzwa manje?
Iri kuti chimbonzwikwa ichibreka, handiziva hangu kuti vateereri vanenge vachizoinzwawo sei yaakubuda paredhiyo.
Regedzai ndiikupinda muchirongwa.
Taurai
tii. Ndatenda hangu nekundibatirawo runhare rwangu ndichimukwazisai mese pamwe chete nevari matirimana enyika nekuZimbabwe zvakare. Ndinoda kuti ini paurongwa wakarongwa nehurumende ine hangu ndakaona chiri chirongwa chakanaka kuti vanhu vambopuwa mukana wokuno vane mabhizinesi avo vakwanise kundozvitengera zvinhu zvavo vachizvionza munyika pasina zvavanochajwa zviya zvinganzi juti kuti vakwanise kuti vanotora zvinhu vachiuya nazvo. Kuda izvi zvingaitawo kuti mitengo inge ichiti dererewo nokuti munyika ndinoona sokuti tinenge tanga tapindwa napombwe kumaonero andiri kuzviita nokuti zvinhu zvakangoerekana zvaita muramba mhuru mushure mokunge maelection adarika. Zvinhu panguva iyoyo ndokubva zvatanga kungoshayikwa ndokungotanga kunyangarika. Ino kana maakuzvitarisa nerumwe rutivi unongoona kuti munyika umo maitawo vamwe vanhu vasina chimiro chakanaka vasina chido nenyika vanongofunga mweyawo kuti zvifambe zvinofanira kufamba nokuti mhepo inofanira kunge ichifuratidza ichifuriridza ichidarika nenzvimbo yatinoda izvo. Apa ndinoedza kureva kuti zveshuwa maerection kana akaitwa akadarika popoto rikavapo vajonga popoto iroro rikapera rikapedzwa namatare edzimhosva. Kana rakatopedzwa namatare edzimhosva zvii zvafanira kunge zvichiitika? Inini I think the government should facilitate the foreign currency should be available for those who are going to buy their own things outside the country kuti zvinhu zvavanotenga zvinge zvakati wandeu kuti apavanozviisa mumashops umu vanhu vakwanise kuzozviwanikidza zvese zvinodiwa. And I think considering the fact of all the items that has been allowed kuti zvinotengwa kunzoko I believe kuti mashops achitanga kuti zare of course zvinhu zviri kutanga kutoitika asi chandoda kukurudzira izvo ndoda kukurudzira kuhurumende ende kusanganisira naivo purezidendi ndiri kuvakurudzira kuti kusanganisira namaparamentarians malawmakers isai mutemo unoti munhu anoita money laundering anotengesa wabatwa wacho achitengesa mari iyoyo ngapinde patsekwendi nyakusupplya wacho ngaaone zvino zvinoita kuti hazvivi zvakaitwa nokuti pane zvimwe zvinhu zvatiri kungoita tichiedza kuti kuda nyika tekuedza kuvaka nyika kanzi kune nhubo dzinonegweseruko ibhasiketi ratizirakurinoti rinorukwa ugoro riri kudonorukwa. Saka ina I think mitemo ngaivepo inobata inoita kuti zvinhu zvakadaro zvisaitika munyika because vane makaro akafanana naiwayo and at the same time the government must also adopt a system whereby corruption should be eradicated with the immediate effect like here in South Africa they have got a so-called public protector who monitor all the functions of the government. Kana ukaita zvisina chimiro chakanaka akakubata former president vomunomo vazuma vakabatwa nemirayiro nemaethic code nezvinhu zvavakanga vakanganisa vakanzi zviri binding parari izvo zvinyange nanhasi uno zvinhu zvichakangomira zvakadaro zvinotaridza kuti any day any time vachapinda matare dzimosva. So I'm saying our government must be very serious with the corruption. Our government must be very serious with those who are doing money laundering kuita kuti vanhu vave neconfidence negovernment yedu kuita kuti vanhu vanoda kuvea uchizosima mari munyika vahosima mari munyika. And I understand that crime rate in our country yes is there but I believe kana tasvika pabasa redu chairo semagari katanga takaita munyika medu aiwa nyika ingaine chivedzo chakanaka ndinoda kutendawo nekunipa mukana wakafanana nawo.
Thank you so much, Vamananda. Vamananda is our regular caller from South Africa. Tinotenda zvikuru murara zvakanaka. He was praising the amendment, and he thinks this may help force prices to, price of basic commodities to go down. And at the same time, he's urging the government, President Mnangagwa, members of parliament, to put a law punishing anyone caught laundering money. He says they should be punished severely. Chris, we have another caller. Hello?
Hello?
Yes, how are you?
Ndiri nani vakadini?
Ndiri mupenyu ndiani awo?
Ndiri Samanyemba.
Samanyemba, makadiva Samanyemba. Hello, Samanyemba, muri kupi?
Hello?
Muri kufona muri kupi?
Hey, nasi, ndiri kumbwai.
Sorry for that. Where are you calling from?
Nyazura.
Nyazura in Zimbabwe. You can proceed.
Ndachitaiwa tinotenda zvikuru taura henyu mungoti ga 30 seconds nokuti ne vamwe vateereri. Hello. I think this line is getting bad, but that was Mr. Samanyemba from Nyazura. He was responding to Mr. Mananda, the previous caller, after Mr. Mananda suggested that people should put aside their political differences and work together. And I gave references to the July 30th election, saying we are past that election mode. People should start focusing on rebuilding the country. I think you can bring in Mr. Juru to respond to some of the callers' statements and contributions.
Mr. Juru? Mr. Juru?
Yes, I'm still online.
Yeah, unjanba.
That's in a good job.
Yeah, uya bezwa bayakhuluma abantu la.
Yeah, ngilalele.
Ya ungaphosela nje lakho.
Ya ngiyavuma. The problem in Zimbabwe is not a economic problem. It is a political problem. The issue of legitimacy. The government, I'm sure, abavumelana and the opposition, ukuthi kwayenze ikhetho ngendlela right. So, I think that thing is scaring the investors. Number two is the issue of 1st of August, when innocent people were shot. That issue is also scaring the investors. Also, the instability in the ruling party. There are some issues in the ruling party where investors are not confident who exactly is the president, who has got the power, what is the future of our country. So as long as all those issues are not resolved, I think we still have a problem. We can remove SI-64, we can remove SI-122, we can do this and that. But as long as the issue of, the political problems are not resolved, we will never, ever have peace in our country.
Mm-hmm. So how do you think these can be solved and a way forward be found?
I think we should put aside the issue of political parties and work together as peoples of Zimbabwe, work together as the abantu mwe chete kuti ngatifanise nyika yedu iendere mberi. Zvekuti vanoti Chamisa akadai akadai kana kuti akadai akadii, I think vachamisa vakakosha mukutongwa kweZimbabwe. Ukaona munhu awana mavhoti anosvika 2.6 million nyange vachiti haana kusvika hake, nyaya iyo haisi kutamba nayo. Mu 2.6 million mune mainvestors andorine munyama. There are business people vari mu 2.6 million iyoyo. Munhu wese ezvino izvi akatobata mari yake mumaoko. It's not like hakuna foreign currency in Zimbabwe. I have my foreign currency. This person has his or her foreign currency, but hakuna ari kurilisa mari yake because they don't want to use it. Kana usati wauda kuisevisa, you don't release it. Unoramba ukaiisa mumaoko mako. So mari irimo but hakuna confidence. Muri kuvata zvino izvi vanga vakutaura katosure kukuruma ngendava yekuti kufanele kuve namaaccounts amanengi nenye nyika, account ye-US dollar, ye-account yama-RTGS, ye-account ye-bond. Yabona, but except abantu kutwa imali lezi ziyafana, i-bond note ifana ye-US. And then from there, after vatora mari dzevanhu ma-US dollar, vakusiyira munhu ma-RTGS, vakusiyira munhu ma-bond note, you know. It's not as the say that our government are not transparent. Our government are not teaching around. The little they have, the work one is so much more is one of our tourists overseas as much paper. Yes, we are teaching and the other time that you are $400. Could I tell $400 in you? Who could I change $400 in Lana, even in my day chain? We have $400, it's only $100. So the teacher will hold $100. How can you work for $100 the whole month? Ule family, ule abantu ana extended family, abantu baya for Zimbabwe, you know, life expected in Zimbabwe, you need 37 years. It means nyerera dzakawanda more than 1 or 3 nyerera for Zimbabwe. Saka, mariyo ishoma, zvisingatoita. Saka, the government is against everyone. Pamusoro peizvozvo, voramba kuti vataurirane nemunhu ane vanhu. You know, hatina kana kwatiri kuenda. Nyaya ngaigadziriswe izvi. They should resolve this. And then kana varesolva izvozvo, economy inozvigadzira yega. Economy inozvigadzira yega iyayi. Vanhu vatori muZimbabwe, they are enough to invest in Zimbabwe. But ngavagadziriswe nyaya yepolitics.
Thank you so much. Maita basa vajuru. Tombonzwa kubva kuna vamoyo. Vamoyo. What do you say about what our callers and Mr. Juru, our other guest, have just said? Hello, okay, go ahead.
Yes. Ilizwe leliyana lisoze lilunge. Nxa igovernment ekhona ingasoze yabulala lokho kuthiwa iQueen Bee. Ngoba iQueen Bee igroup yamasela ezihlanganisileyo yazinika ibizo lokuthi Queen B ngokuthi bona bakontrole umnotho welizwe. Now abantu abanothileyo elizweni ngabantu abakupolitics vele. Iningi labo bakwazi ukuthi ibandla lelo aliwinanga ama-elections. Bakwazi ukuthi ibandla lelo elikhona libusa ngenkunzi. Yikho bakwazi ukuthi la ma-investors kasoze abuye. Yikho zathola ukuthi most of i-foreign currency ibanjwe yibona laba elithi babusa leli lizwe. Ngoba nxa kuliqiniso ukuthi ilizwe leli belibusa ngendlela yokuthi liphilise abantu, igroup yona leyo yabo Queen B ibimele yonke isibojiwo. And two, nxa kuthi umngameli laye indaba zakhona ziyamuthinta nxa ilizwe elithanda ubemele eseresayinile ukuthi nxa ilizwe lami selingcoliswe kangaka ngaza ke ngime phambi kwabantu ngithi ngizabalungisela inoto ngaphandle konke khonoko kuze kulungiswe babizane labe-oppositioni ngoba i-opposition yezimbabwe yiyo ekhanya ilamandla eqinisweni kathesi yiyo ekhanya ithandwa ngabantu abaningi and yikho kukhozela ukuthi abantu bengafaki izimali zabo wabakwazi ukuthi ibandla elilabafana abancane abacabangela ukuthi yiwo abangasukumisa umnotho welizwe liyaliswa ukubusa ngabantu abalesikhathi bebusa besehluleka bephindaphinda kusukela 1980 elizwe lithathwa so ngendlela enjalo elizwe lelo alisoze liye phambili ngaphandle konoko esinye sikukhuluma kwenzakale imali zisetshenziswe ngendlela eyiyo ukuthatha izimali begcine ezindlini lokuqambela abantu amanga ukuthi ibhondi ilingana le-usa bona bengayibambi ibhondi bakukhuphe into zakhona zibe transparent imali ibe khona abantu baphile kuhle ba-create imisebenzi yokuphilisa abantu.
Okay. Hayi kuyezwakala ungabamba njalo ucingo mnumzana sithatha omnye umlalela.
Hello.
Hello.
Makadi.
Kiripo Makadi baba.
Takasimba ndiyani hawa?
Ndibadzibaba.
Madzibaba, madzibabani ku?
Madzibaba vari kuchitungwiza.
Madzibaba vari kuchitungwiza, havana rimwe zita vanongodaidzwa nekuti madzibaba chete.
Munoziya mazita munyika medu anonesa kamunomuchiwataure.
Aiwa ndizvozvo madzibaba itai zvenyu pindai muchirongwa.
Challenge iri muno munyika medu ndevanhu vanonzi maChina. MaChina izvozvizvi ndatobva unotenga magrazi emba yangu ine. Right, ndadzibhadhara maUS dollars handiti. Right, ndabhadhara maUS dollars iwayo. Kuputira kungorepa chete neplastiki kana salt tape chete ndanzibhadhara $8 andizi ndikataura kuti kondinobhadhara reping yezvinhu zvandatenga sezi kanzi bataenda nazvo zvakadaro mumaoko ezilungisi watibhadhara hazvina basa chero zvikabreka ichi only look out then vanhu ivavava ndivo vari kutihodhesera futi zvimwe zvinhu zvavanoita kuti titengese tiri maindigenous kaizvozvo saka vanotenga zvinhu tikangoti raw material vanotenga in bond even vachiusa macoin chaiwo asi isusu kuti tichizoenda kunohodha kumaindastry kwavo vanotiti huyai neus us racho torwana kupi totongorwana pablack market robva raenda futi kwavariwo machina at the end ndo vanozokweretesa futi nyika yedu kuti tikukweretesai mari maus its like vanenge vatitorera mari yatoita shanda isusu handii mazoona saka ndopane dambudziko rekuti tikukumbira kuti hurumende yedu dai yaigona ngaitaure navo kuti imimi kana muchikwanisa kuwana raw material muno muzimbabwe muchitenga nemabhondi wai muchizotengesa futi zvinhu izvozvo kuvanhu ivava yafinished product in us me muchiti us racho rowanikwa kupi
ya pakaoma asi ka ndofunga mutemo uri kuti us nebhond zvakangoenderana 1:1 muri kuvatsanangurirawo here mamwe munonotenga imo mukuti aiwa ini ndiri kutokupa bond nokuti zvakaenzana neus kana aramba mumhangara kumaauthority
rit mubvunzo wamatotaura izvozvizvi wakanaka munoziva quotation yandaita nemaglasi andatenga ndatenga neus ndatenga $45 us handiti zvikanzi kana riri bhondi bhadhara 250 bond saka ukanyatsoweka calculation yacho unonyatsoona kuti ndinenge ndapirwa zviri pachena zviri nani hangu ndiende kumusika mutema ndinotenga us rangu ndinoriweka robva rabuda riri kuma135 kana ndikatenga kuvakomana saka apa ari befoze kuti ndiende kublack market than kuti ndiite zvinhu zvitransparent nekuti ini ndee ndichida chi zvinhu kuti zvindifambirewo
ndopana ndichibvunza kuti munomhangara here kumaauthority kuti ava vari kuramba kutambira mari dzamuri kuti 1:1
maauthority ndingatoti vari kuzviziva but ndikutoshaya kuti isu vari kutiregerera sei isu totochemaonawo kurwadziwa kwavanoita tete tichitoti vakuru vedu havasi kuona here kuti vari kubirwa nevanhu ava vari kutisha mari dzavo vanofanira kunge vachitozviona because isusu zvinhu zvatinotenga totenga kwavari muchina isusu tozoforce kuti tizitengese in the US asi raw material yavanogadzira vanotenga kuti kwatiri nebondi riko ini chairo saka izvozvo ndozvati kuti kwakuru vedu havana meso here anoona vaonewo kuti zvinhu izvi zvati tikubirwa neava vanhu vavangouya zotitorera mari yati tichishanda
ndizvozvo
kana ofisi yacho yekuti uende kunoripota hapana nekuti uendapo wakutondita uri kupinda mupolitics asi isu tiri kurwadziwa nezvinhu situation iri pagraund
ndizvozvo
vamwe vedu zvedu hatiimo mupolitics like isusu chechi yedu inoti utongi huripo ndohwatinosapota izvozvi tina vamunangagwa ndo vakahwina tinosapota ivo tinosapota ivo sekuti ivo vanenge vachinzi ndo vakahwina zvainoo zvevanhu ndizvozvo kana kukazouya mumwe munhuwo ndewatinongosapota iyeye saka isusu tinoaccepta hurumende iripo asi tiri kuti ngaikwanise kuonawo kuti matambudziko ari kubva nekupi
ndizvozvo aiwa tinotenda zvikuru madzibaba vaari kuchitungwiza
ichokwadi ichoyo ndo dambudziko riri kutinetsa chete iroro hama yangu
thank you so much morara zvakanaka
tatenda baba maita basa
welcome Chris that's madzibaba vari kuchitungwiza hanza I cannot divulge my full name madzibaba you know it's a title of church leaders or elders in some churches so but he's saying the challenge in the country is from some business people he singled out the Chinese business community he says we bought some window panes there and if he was to pay in bonds it was going to cost him more than $200 and he bought for $45 I didn't ask the quantity but for $45 US and he wanted them to wrap the window panes and they charged him $8 for that and he's saying those same people when they buy raw material from locals they buy using bond even coins but when they are selling they demand US dollar and he says the government should also deal with those type of business people.
Very sad.
Yeah.
Anyway, let's go back to Mr. Juru. Mr. Juru?
I'm still on the line.
Yes, Mr. Juru, you heard there Matsibaba is now talking about how this issue of currency is kind of wreaking havoc. Do you think the issue of introducing the South African rand as the currency for Zimbabwe and doing away with the bond note can help in any way?
Yeah, I think it can help because I think, in fact, 85% of our raw material and finished products are imported from South Africa. So I think we need rand more than US dollars because there's no USA around Zimbabwe. Yeah. So I think it can work. But now our government feels like South Africa will colonize, their country. They feel like they will be colonized. So it can't work.
Okay. Thank you so much. Please stay on the line, Jonga.
And I think, Mr. Moyo, in English, you can also tell us how people or anyone you know who has been buying goods from outside Zimbabwe have managed to bring them into the country. Are they facing any problems? Or if yourself you have tried it before, what problems did you face?
Well, previously I tried to buy electoral goods from nearby South Africa. I used to be charged exorbitantly a duty, which actually prohibited me to actually buy more goods to sell at home. Presently, after the pronouncement of the relaxation of this new instrument, I have not done business, and I have not heard some guys saying they've procured some goods outside. Perhaps because of the fear that even if you come to South Africa and buy whatever purchases, you will actually realize that after selling your goods, like the previous speaker said, you'll be forced to sell those goods in bonds. Then from there, after having sold those goods in bonds, it becomes very difficult to acquire rands again to go back and buy. That is the biggest challenge. And I also want to attack the issue for the government relaxation on the foreigners like Chinese doing whatever they want without anyone checking on their deals. It shows, I mean, the magnitude of how much we are captured by these so-called superpowers and sending their own people to come and oppress our people and actually running havoc on the economy of our country. Like Mr. Juru was saying that, I can't remember whether it's Mr. Juru who says, they procure or buy goods from our local producers in coins of bonds. Once they take those raw materials and manufacture some certain products, they now tell our people that buy in USA, and no one penalizes them. Mm-hmm. It's unfortunate that once the government fails to actually look into that, it will be a perpetual government of failures, which will lead into our economy failing forever.
Mm. Thank you so much, Mr. Moyo. Actually, that was Matsbaba from Chitungwiza, who said he was forced to buy in U.S. dollars, and yet the same people buy from them raw materials in bonds, even using macoins. Nanzi nava moyo vakamboedzawo kuti vanga vachipinza zvinhu mutemo usati wavandudzwa vachida kupinza zvinhu zvinoshanda nemagetsi asi juti yaibhadhariswa yanga yakati kwirei zvakazidza kuti vambozvisiya vabatawo nyaya yekuti vari kuti chine chatengwa kunze unozomanikidzwa kuchitengesa nemabhondi kana wava munyika rino rimwe dambudziko kwotiwo vari kukurudzira kuti dai mitemo inobata vemabhizimusi vekunze yatariswa nokuti vanofunga kuti yanya kunyevenuka kana kurelaxwa zviri kuita kuti vamwe vaabhuse mikana yavanenge vainavo kana kuti vatyore mitemo mukushanda kwavanenge vachifanange vachiita munyika mune zvemabhizimusi saka vari kuti adai hurumende yazvitarisisa izvozvo kuti zvinge zvichionekwa kuti vese vari kuteera mitemo here Chris.
Yebo, Jonga. Mr. Juru, we are fast coming to the end of the show, so maybe you can give us your last word, especially, you know, looking at the issue of bringing in or sending commodities from South Africa to Zimbabwe. What would be your advice, especially as we go towards Christmas?
Yeah, I say for those who are sending goods to Zimbabwe, they should not forget to attach receipts because you find that on the way, police roadblocks are demanding receipts, and you end up having problems on your way to Zimbabwe. Mm. So, I think that's my advice.
Okay. Thank you so much, Jonga.
Mm. Maybe we can just see what our viewers and callers have to say on Shona Facebook page. Tina Miriam Marete, anzi caller tibvira apo. Vanhu imari dzavo, muda kuti bepa iroro rinonzi bond rinoshanda richiperera paborder kunge network rienzana neUS ibva ipapo. Ndofunga vangu vachipindura one of our callers. Tina Sara Mazengera, anza hapana hapa, nyaya iri kunetsa ndeye mari, handingatengi nerandi, ndo yandotengesa nebondi munyika. Then Kathy Maz, anzi dzorerai majigisi emwana finish. Then Sara Mazengera, adzoka zvakare anzi, thank you Mr. Maranda, vari kudofunga vangu vachida kutsinhira vamananda, nokuti hatina kumboita muteerera anzi mananda, Maranda, ndofunga vangu vachitsigira vamananda vari kutenda. Patrick John Bvundura, anzi thanks Samanyemba. Kwoitawo Jabu Ernest Point Samanyemba vataura homeboy anzi vataura homeboy ndofunga vanobva vese kwarisape ndofunga ungapemukana kuna vamoyo tisati avhara chirongwa.
Yebo moyo ungasipanjele kugcine lakho sesisiya emaphethelweni nehlelo
ukuthi those will be buying their commodities going home, they should go in more than two or so that
if there is anyone who would like to
speak. That's the end of the show. Good night, Zimbabwe.
Mara zvakanaka ndini jonga kandemiri.